zvinhu zvaitarisirwa kuti zvichaita President Trump zvamatarifi zvekuisa 25% matarifs kushamwari dzayo nyaya dzesteel nealuminium. Shamwari dzeAmerica hadzaizotarisirwa kungozvitambira nokuti hazvizonge hwaushamwari nohukama nohusahwira kana zvichinge zvichingotambirwa zveshamwari imwe chete. Izvi zvakataurwa zvataurwazve kuti kana President Trump vakaisa matarifu, isu tichaitavo zvimwe zvinoita kuti titsive, inozova iyo tsvaru wakadana tivu. Nokuti handivonini kuti America ingabudirira kana ichiita zvinhu zvinopikisana neshamwari dzayo dzakaita senyika 27 dzeEuropean Union kana Canada.
Munoona sei zviri kuitika izvi takatarisa upfumi hwenyika yeAmerica?
Ruzivo rwoufumi hwenyika hwavaTrump hwati peserei napadivi, nokuti zvavari kuita izvozvo kuisa matarifi kuvana Canada, vana Mexico, vana European Union, kwese uko dzinosanganisira vana Germany, vana Britain, shamwari dzamandoro kwati kwamakore akawanda, zvichaita kuti vatsivevo. Kutsiva ikoko kuchakwidza zvunhu muAmerica muno umu, nokuti zvinenge zvaakudhurira vamabhizimusi kutenga kunyika idzi dzagara dzatiri kutenga nokutengeserana zvakawanda kudarika nyika dzimwe dzose dzapasi rino rose, tichisanganisira China, tichisanganisira Canada, tichisanganisira Mexico, ndidzo dzimwe dziri pamusorosoro pokutengeserana. Zvino kana dzaakunzi tava kuisa mitero yakawanda kune zvatiri kutenga kubva kwamurimi, mabhizimusi vanongoti hongu tichatenga ikoko nomutero wakawanda iwoyo, tongoisa mutero iwoyo kuvatengi, ndokuzooma kuchaita upenyu hwomuAmerica ihwohwo.
Kuwedzerwa kwemitero iyi kunorevei kuupfumi hwepasi rose?
Upfumi hwomuAmerica, ikonomi yomuAmerica ikakosora ikonomi dzepasi rose yatinoti global economy, inokosoravo nokuda kwokuti kune US dollar rinova iro the international trading currency, zvokuti huremu hwaro kana kureruka kwaro kunondengendesa ufumi hwenyika dzapasi rose.